Manerako nakamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 18 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nasi vaita musangano nevarairidzi uye nevemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanocherechedza kusvitsa makore zana kwava Nelson Mandela dai vanga vachiri mupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe kana kuti warrant of arrest mushure mekunge yatadza kuuya kudare nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Dare ramagistrate rapa gwaro rekuti vakuna chemuchemwa vaSungwe mushure mekunge vatadza kuuya kudare. Vamuchemwa ndivo vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance kuBulawayo South. Mushure mekutongwa kwenyaya iyi svondora pera, vamuchemwa ndemwe wevanhu vana vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kurwisana kwakaitika pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo muna Kurume. Vanhu gumi nevaviri vakasungwa mushure memhirizhonga iyi. Asi vamuchemwa nevamwe vatatu vanoti vamalandu Ncube, vaFelix Maka navaEric Gono ndivo vakawanikwa vaine mhosva uye vange vachifanirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amaisitembile Ncube vati vange vagadzirira kupa mutongo wavo kuvana ava asi vati zvange zvisingachagoni kuti vaite saizvozvo sezvo vamuchemwa vange vasipo. Gweta vaPrince Buche Dube avo vari kumirira vana ava vakumbira ruregerero kudare vachiti vange vachitaurirana navamuchemwa nguva dzose asi vati havazive kuti sei vasina kuuya kudare. VaBuche Dube vabvumirana nedare kuti mutongo wange uchifanirwa kuturwa nhasi uzoturwa musi wachikunguru 23 asi vazvipirawo kuti mutongo uyu unogona kuturwa kana mangwana ndokunge vamuchemwa vawanikwa. VaBuche Dube vaudza vatapi venhau kuti zvavashamisa kuti sei vamuchemwa vasina kuuya kudare sezvo vange vachitaurirana navo panguva yose yapfuura. Vamuchemwa nevamwe vavo vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vaita misangano nezvuru zvevanhu mugutu East nemugutu South kumasvingo vachikurudzira vanhu kuti vapedze utongo weZANU PF nekuvavhotera musarudzo. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vanofanira kuvhota vakachenjera musarudzo dziriko mukupera kwemwedzi uno.
Pavhoti hapana ZANU PF neMDC. Pavoti pane sadza nenhamo. Pavoti pane mhindo nerima. Pavoti pane chiedza nemhindo. Pavoti pane ramangwana nera nezuro. Asi pane vanomiririra zvakataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndivamunangagwa. Gurukota riri kumirira chiedza, kununa nekutambirwa nehari pano.
vachamisa vambodzorawo ndangariro dzevakawanda apo vataura nezvimanakiro ainge akaita gutu makare kare.
Pano pabhasera paishambisa pano. Pana simbi panga pane hotera imwe yainzi yepasimbi pano. Yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munozviziva kuti vana musimudziwa vanga vakasimudzwa kwazvo. Mabhizimusi achinyatsofamba. Munozviziva here? Pana baba pana namati zvidza pakona. Nayo wazokuruka ipapo bhazi ndichibva kwagutu ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba.
Hakwete koko dzomumwana dzakaiwanda mvura idzi tiyedu yanga iri kokota.
Ndingambamajiza bukula ndiri kutaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa papana namunzwandamo vana shusha nyimwe yainzi penduka vana kuwirirana yainzi bhinyarodzi hamunoziva kaizvo yaiuya panapa yodzokera gweru yopamhanze chiri chishanu zvinhu zvava zvakanaka vana tombs munovaziva nga vari muno mabhazi aya vana zebra munovaziva ka hamunoziva ne mabhazi anoita vana rutendo ratiwo hamuvaziva ne mabhazi wayo ndo mabhazi atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga mumazve mazve iwayo. Zvinoitika chete kana muchinge mavhota zvakanaka.
Vaimbova gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vave nhengo yemDC Alliance vataurawo pamusangano wanhasi vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vachamisa kwete bato rezanu PF ravaimbotsigira ivo.
Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Munangagwa nekuti hakusiko kwakaitwa vhoti kuti iveko naMwari. Kuzanu vakatobvisa utongi hwose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna Chamisa.
Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kuita misangano kumashonaland west kukaroi nekuhurungwe central. Ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye vemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati zvakakosha zvikuru kuti hurumende ikoshese nyaya yekuvaka zvikoro mukusimudzira mabasa edzidzo munyika. Musangano uyu wakarongwa nebazi rezvedzidzo uye wange uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kuwaniswa kwedzidzo kuvanhu nenzira iri nyore kana kuti promoting access to education through infrastructure investment. Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wafamba zvakanaka tawana vanhu vakamirira mapoka akasiyana vari mu area ye education ye primary and secondary education. Mahedzi edu anga aripo, maticha anga aripo, vema unions vanga varipo, ma SDC chair anga aripo, then ma investors atanga tichitsvaga kwauya vakawanda vamwe vemuno munyika nevekunze kwenyika. Saka tinoona sekuti musangano wafamba zvakanaka. President vataura vision ye government panyaya yemainvestments primary and secondary education but vazozvibatanidza nezviri kuitika kuhigher and tertiary education science and technology development. Saka musangano wafamba zvakanaka. Chinangwa chedu changa chiri chekuti titaure nemainvestors vaone patiri kuda rubatsiro pakuvaka zvivakwa zvinoita kuti dzidzo yedu irambe iri yepamusoro.
Zvakakosha sei semaonero enyu kuti misangano yakadai iitwe nevatungamiri nevarairidzi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakakoshesa and ndiri kufara nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika vazvipira kuvanhu. Uyu hausiwo musangano wekutanga wavaita nevanhu vari mumapoka akasiyana siyana asi ini chandinonyanya kukoshesa ndechekuti vasangana nevanhu vanoseenzera bazi rezvedzidzo vakasiyana siyana seizvozvo uye waona chiitiko chaitika kuti vama chongwe wakamirira PTUZ wawana mkana wuku uyapa podium wachitaura kuti iwo se PTUZ wanuda kutuwa u mzimbo ze kuti wabate zikoro se union mtungamiru wenyika waka tora pasi icho chochichemo asi zakare wama chongwe wawana mkana wuku pa mtungamiri wenyika gwaru rinotaura nezimwe zvichemo zvakawanda zvavaina zvose bato rakamirira maticha.
Kurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi tabatawo mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo nemusangano wavamunangagwa nevarairidzi.
Isusu sewa rairi jita ane nguwa tukumbira kusangana na wamunanga wati tivanzi kwa nuna zedu sewa tibu sewa kushanda wajishandra jika utisumu kiri aswa jisa shkanda mzee wa sangati kusangana mesu sine nguwa kare tukumbira utipaye tuke kusangana kukukukukukasa nye zi education aswa kare waisha shkanda mzee nye hapa nundee kutitu wawona kutikwane nye zi sarudo muna kumanya manya atichaga utane mkati ni na election za askebira aswa jisa wana mfaro za kanyanya tichari sirani nye kuti wata mbisikuwa salary increment yu esina kuya yakazo ya chumwe jizita jina mstesha wala wengi isika sumudure basic salary yao osa chose saka wanya kuchisina kwa kanyanya kuchi zotari sa mode ya msanga nanguwa chitwa na wamu nanga kwa nasi wanga wanchane gungano revanu wanudari kushuru shunuwe iti kastari sa wapana na ora rano zineto ipa hapo ina nyengori one way communication ikuti ndoveka wanga wachita urosa wanga wachita urasa kuda kuye saba nipo wanu kuna kura ura wanu harukita zeku zidisa kutu wapalite kuwa sikira saka rizuzumakete
saka imi sewa zidzisi chama tora wemu msangano iyo ichinga batsire nyika chii
isuse kutawara kwa taita atina kutombo bila takinda msangano wacho ninye formu yao ne content yao tisata pa program yao shakari maripota waburisa msangano iku ukua apana chinombatika chinombatira wadzidzi wadzidzi ne wadzidzi inde njerim so langa wachungo za makuita kueza kutawara za tozi wakare kutizimbabwe yonuta zikoro 2056 inewe nya ya kaya galati kutawara chiki tunonda utika endro jiswe ya tino jisusu education equalize Education Fund. Inoe maricha wa isha ngechunganizwa tichitora homwe kubva kumineral wealth yedu tichitora mu tax revenue yedu tichikwanisa kutorawo revenue kune mari dzakaita sana Zimbabwe percentage chende imomo yozove mari inokwanisa kuvaka zvikoro kuti tiinzanise mukana wokuwana dzidzo kuvana vese vemuZimbabwe.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare kuHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remamerika nasi ramisa chisharwa cheku Russia pamberi paro chichipomeru wa mosa ye kushanda semsori mwa Amerika chisiri pamtemo chine chinangwa chekuda kupindira munyaya dzematongerwo enyika idzo dzakaita muchokoto muna 2016. Maria Butina ari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori munyaya dzemari. Butina akasungwa nemusi wesvondo. Chipanga mazano munyaya dzeupfumi chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaLarry Kudlow vari kupomera mutungamiri weChina vaXi Jinping mhosva yekumisa urongwa hwekugadzirisa kupokana kuri pakati peAmerica neChina munyaya dzekutengeserana. Vanoita mabasa ekubatsira vanoshaya vaungana nhasi muJohannesburg vachicherechedza kusvitsa makore zana kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa Mshakabvu Nelson Mandela. Dai vanga vachiri vapenyu ingadai vasvitsa makore zana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vacherechedza zuva iri vari muSouth Africa uko vasangana nevechidiki vabva kunyika dzakasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations racherechedzawo zuva iri. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma ari muSouth Africa umo anga achiteverera nezvenyaya iyi. Mo Blessing, ungatiudzawo here kuti urongwa hwavaObama hwafamba sei nhasi?
Nhasi ranga riri zuva rekupemberera kusvitsa makore zana kwaNelson Mandela. Nyika yese muSouth Africa nhasi yanga iri kupemberera zuva iri vachiremeredza vaMandela nebasa guru ravakaita rekusunungura nyika yeSouth Africa. Kune mitambo yakawanda yaitwa muno muSouth Africa yekucherechedza zuva iri, rinova zuva ratsanangurwa nava Ramaphosa mutungamiriri wenyika yeSouth Africa sezuva rakakosha kumunhu wese, kumuri wese yeSouth Africa.
Makatarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuSouth Africa ikoko vatambiranawo nezuva iri zvakadii?
Mhuri zhinji yemuZimbabwe haina kunyatsokoshesa zuva iri nekuti vati vovo vane matambudziko avo avakatarisana nawo avari kuedza kurwisana nawo. Matambudziko anosanganisa kunguva inorusununguko kunyika yavo yeZimbabwe. Saka vanhu vakawanda vari munomu vekuZimbabwe havana kunyanya kukoshesa zvavo zuva iri. Vanyanya kukoshesa zuva iri zvizvarwa zveSouth Africa, izvo zvazviri kutenderera basa rakaitwa navaNelson Mandela mukusunungura nyika yeSouth Africa.
Muchidimbu zvatingati ndo zvanyanya kusimbiswa mumashoko evatauri. Taona pataura vaMandela, pataura vaRamaphosa, taonawo pataura vaObama. Zvipi zvanyanya kubuda mutauro munhauro dzavaita nevaruzhinji?
Chikuru chataurwa navaRamaphosa vataura kuti vanhu vazhinji vemuSouth Africa vanofanira kuramba vachiremeredza zuva iri uyewo nekurangarira mabasa akanaka akaitwa navaNelson Mandela semutungamiriri wekutanga wechitema munyika yeSouth Africa. Vavo vakagara mujeri kwemakore makumi maviri vakazobudiswa mutirongo muna 1990 kusvikira vazoitwa mutungamiriri wenyika muna 1994. Saka vaRamaphosa vakurudzira mhuri yeSouth Africa kuti inofanira kuremeredza zuva iri uyewo nekuenderera mberi nekusimudzira zvido zvavaNelson Mandela nekuti vanhu vagare pamwe chete vakabatana.
Aiwa, tinotenda Mo Blessing mutori wedu wenhau weStudio 7 anga achitaura ari muJohannesburg kuSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vaGodfrey Kurawone kanzura weguta remasvingo avo vapindawo mumusangano wavaObama.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chose. Tava nemukana mukuru kwazvo wekusangana navaObama tichikurukurirana maringe nemararamiro eda kuchitika kuno muAfrica, mararamiro avakaitawo eAmerica nemaonero avakaitawo Africa vanhu hasi zvichienda kumberi.
Ndeipi kurudziro yavakupa imi sevechidiki?
Kurudziro yavatipa ndeyekuti hakuna munhu anodzi mudongo pakutungamirira. Vatipa kurudziro yekuti tadzokera kwamashure kana tine zvatinofunga kuda kuachivha pangava pakutungamirira pangava iri business ezvinenge zvichisimudzira nyika kata pekera kumashule kasafu daruvi asi katiti kasafu wakita panguwa iyoyo kisimuka magarire wanu Afrika wataura uze zakana kana tukamini mbuno mu Afrika katiti uzae wakiti aywa na mbuti oremu Afrika harisi lekuti amuna amuna chune na mbuno Afrika vile utila ni wakawora oremu Afrika yota mbukukuru yota mkakakosheja kumpeni saka kutu wakani kutuwa kitiki kutu aywa shitora ya mkana uyo kajirisa utungamiri wakabina mu Afrika shitora ya mkana uyo kajirisa tungamiri ya ini vile yuko wana kama chema yuko wama analiz vile yuko wama commentators asimile kini aiki uye mwenye ni on your future
makwanisa yawo here kuvabvunza mubvunzo vaoba
womuti akatadzira mubvunzo yakati kuti
manga muchibvunza kuti kudii
zvakubatirai kutukamiri weamerica wakatukamirirawo kematemu maviri matemu maviri apera zvakakwanisawo kuti aiwa vatiramuchiya mutungamirirewo tenga pakasiyira sabvunzo yavo oro zvakubatirai mugone kuita izvozvo nekuti muno muafrica kurama atungamiri vachitikana temate yapera haachari kuti munhu atirei vakakuzvira kumberi uye umwe azi kuti even atiwa maelections haatodizi kuti munhu atira kuenda kumberi.
Kanzura vechidiki vekumasvingo vaGodfrey Kurawone vachitaura naBlessing Zulu vari muJohannesburg kuSouth Africa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuAmerica, amai Chiwoniso N.A. McCullers, avo vari kukwikwidza musarudzo dzemumiririri weparamende Muzengeza West, vanoti vanoona vaine mukana wekukunda musarudzo dzemusi waChikunguru 30, kunyange hazvo vari munhu akagara kunze kwemakore anosvika 15. Amai McCullers vanoti vakatambirwa zvakanaka kwazvo nevagari vemudunhu reZengeza West sezvo vari mwana akakurira mudunhu iri. Amai McCullers vari kukwikwidzana nenhengo dzemapato anosanganisira reZANU-PF neMDCT yavaNelson Chamisa, vanoti dambudziko ravo nderekushayiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukutsvaga rutsugiro zvakaita semari. Vanotiwo dambudziko nderekuti vemapato anoshandisa zvinhu zvakaita sechikafu mukukwezva vatsigiri danho ravanoona sekutenga mavhoti. Mudunhu iri vanoti vakaitawo mabasa ekubatsira akafanana nekugadzirisa chimbuzi chemakiriniki yeZengeza icho change chava nenguva chisingashandiswi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevari kunze, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai McCullers akatanga nekuvabvunza kuti vari kutambirwa sei nevanhu ivo vasina bato.
Vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawina muzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno, asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsa vatsanangurira kuti kuno ndokumusha. Saka zvido zvoupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu rosikandikureda ndiri kuda kushandisa zvandiri kuita ndichizogara kuno.
Kukwikwidza chiri chinoda mari, muri kuzvigona sei?
Zvinhu zvakaoma, kana uri independent hauna anenge achikupa mari. Saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojects angu ndokandiri kushandisa, hapana wamari kubatsira. Saka zvakatiomei, asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro.
Kunze kwematambudziko emari, ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo?
Mamatambudziko atosangana nawo ndemedia, kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki, kunenge kune censorship of some sort, hanzanyatsozvinzwisisa zvangu. Saka hatisi kunyanyoburitswa zvakanyanya kuti tionepo pamatv.
Mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema neZEC yavari kuti inenge yakatenukira kubato reZANU-PF rinova riri kutonga, imi mune zvinyunyuto here neZEC?
Zviri kutaurirwamo izvozvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo, zvokuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofona vanhu tikuiza mafons anobva kune partisan PF kana mamessages vachiti voterai president Mnangagwa, vandivoterai nengi, vichiziva kuti vakatopiwa mafon numbers, vane access kudatabase yemafon numbers, asi isusu hatina. Ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo. Kwoyawo una tipa mamwe mabalots apamaningirikire mamabalots avo avanawo ani mapictures, isu madiskati akapiwa.
Nyaya yemataura yeZANU-PF takambotaurwa neZANU-PF wakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiri webato ravo, havaendi kunokukudzira pamunhu avasingazivi. Vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu hapana chakaipa kuti kukwezve kuti uye kubato. Munoti
vanga chora avuka vanga mvumuchi nezvipi asi vanhu vazhinji vatirikuona vari kutizwa messages avo vanoti havarambofera vaita mamembers kana nhengo dzekuzanu pf hapana zvatokwanisa kuita ndizvo vanotaura vachiita asi chikwadi chekuti vakapiwa access kumanumbers iwayo.
Imi muri kukwidza kuzengeza zvii zvamaita zvinoonekwa kana zvinobatika zvekuti vanhu vangati regaiti kuvhotere
kuzengeza zengeza 3 clinic ndiwe ika clinic iri muconstituency mangu. Clinic ine toilet yange yakatobva kwa toilet yange isashandi saka pandakaudzwa ndichiri mbiri sati ndauya nezvazvakatunzwa pictures semunhu weutano injiri nesi ndakabatikana nazvo saka pandakauya ndakabva ndasvika ndikatenga matoilet ndakatoichinja pazvachose matoilet matoilet seats kuipendesa mayuna revanhurume vandaigadzira imba yapera zvokuti inofanira kuvachitovhurwa zvakare iro svondo rino although dambudziko remvura richiripo asati ragadzirwa asi matoilet yave nyowani zvakare.
Avo vanga vari amai chioniso eni makales avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wezengeza West vachitaura naJonga Kandemiri vari kuHarare. Zimbabwe iri kuchema gamba remutambo wetsiva Langton Schoolboy Tinago uyo akashaya nechipiri. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Kubva mudzimba kusvika munzvimbo dzekutandarira tichidarika nemudzinzira nyaya iri kungotaurwa nezvayo ndeya Langton Schoolboy Tinago mutungamiri weZimbabwe Boxing Board of Control Richard Hondo vanoti muupenyu hwavo mutsiva havana kumbobvira vaona mutambi anenge Tinago muongoriri wemitambo anozivikanwa zvikuru vafarai kambamura vanoti tsiva muZimbabwe yarasikirwa asi vachiwedzera ivo kuti zita raTinago richaramba riripo kana tsiva ikarambawo irimo munyika.
Langton Schoolboy munhu aikanda zvibakera munhu akabva from welterweight vakaenda kulightweight champion vakabva ipapo vakarepresenta Zimbabwe vakamirira Zimbabwe vamirira Zimbabwe kudaroka eva wina mukombe wecommonwealth ndinoona vakatopawo rubatsiro kune wedu manyuchi watinaye zvinezvo.
Mutambi wetsiva wechidiki wehuremu hwemiddleweight Farai Mugoni anoti panguva shoma shoma yaakasangana naTinago kumagungano emitambo akadzidza zvakawanda zvikuru kubva kuna Schoolboy.
Kuna Tinago ndakadzidza zvakawanda pese pataisangana nawo madvise vaandipa ese ndirikuona zvekundibatsira mukire yangu yemutambo wetsiva.
Murongi wemitambo vaHoward Matonzi vanoti vaiona Tinago ari munhu aive asinganetse
taisenzai tese ende anga ane character imwe yandinoshamisika manakiro akanga akaita because isisu academy yake ndo waita itoda maboxers iko academy ngake because ndo kwaiwanika maboxers ane promote ka mupenyu.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Rosemary Makumbe vanoti vemutambo wetsiva havana kushandisa Tinago kuwana ruzivo rwakadzama rwaaive anarwo.
Chainya kundirwadza ndechekuti aenda neruzivo rwake vemutambo havana kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki vaibve vakabhenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwari.
Tinago pachake akafa achigunun'una nemhaka yekushaya rubatsiro kubva kune vemumhuri yetsiva panguva iyo aivada zvakanyanya. Tinago akaberekwa muna Gunyana 1949 kuShurugwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.